Masikati akanaka vatereri, tinosangana zvekare masikati anhasi uri musi wechipiri zvita 26/2017. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvakanaka, tikubamba uchitichengetedza takarara zvakanaka, tikavaramba vakadaro.
Vanhu vofarira chirongwa chemapurisa chekuchengetedza nharaunda dzavanogara.
Pauri kuchivati mwimwe mutero vanhu vanotitobetserwa ne tii zvinozotibetsera mari dzedu dzengonyura dzengonyangarika. Munoziva kuti kubva patohwanyika kuma80s vanhu vanambozotrusta food not service delivery inazombowanikwa.
Vamwe vanhu voramba kubhadhara michero kukanzuru vachiti kanzuru yegood rural haisi kuvaitira mabasa ainotarisirwa kuita nevagari.
Ndiri Alma Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Stephens, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiripa ini kuti takambozorora kuenda kubasa. Ndine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu.
Nhasi tiri kunzwa zviri kuitwa nevatereri veStudio 7 munzvimbo dzakasiyana-siyana. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoyi nezviro dzakaita zuva rekisimisi rinofadza sezvo dzakaswera dzichidya tunonaka nekutamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasingafare nemashandiro emapurisa, pane vamwe vagari vomuchinoi vari kufara nemapurisa ayo ari kufamba-famba munogara varuzhinji kunyanya nguva dzemanheru pazoro rekisimisi senzira yekudzivirira kuparwa kwemhosva. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti kufamba manheru kuri kuita mapurisa vakapedzisira kuzviona makore akawanda apfuura. Mapurisa vaifamba nemabhasikoro munogara vanhu nemumaguta senzira yekudzikisa kuparwa kwemhosva dzakaita sekuba idzo dzinonyanya kuparwa nguva ino yezororo. Asi gore rino mapurisa ari kufamba mudzimba vachitaurira vagari kuti vasasiye dzimba dzisina vanhu ivo vachienda kuzororo pamwe nekukiya mikova yedzimba nguva dzemanheru kuti vasabirwe nematsotsi. Mumwe avo vari kufarira chirongwa chemapurisa ichi ndiva Danford Gapare vanogara mumusha weveruzhinji wechikono hono. Vagapare vanoti vanofara kuti mapurisa vave kufamba vachichengetedza vanhu munguva dzemanheru uye kuti varambe vachizviita kunyange zororo rapera.
Zvakanaka, tikubamba uchitichengetedza takarara zvakanaka, tikavaramba vakadaro.
Vagapare vanoti zvaitwa nemapurisa zvinoratidza kuti vanenge vabva mutsika yavo yekushandira mumigwagwa vachitorera vanhu mari yechioko muhomwe.
Vatotanga kwavatoita izvizvi gore rino, vanga vasingambozviite makore izvi, vanga vari muroti, ndo vaitorera mari muroti. Mazuva ano izvizvi hava kutombofambawo mucommunity vese vachiuya vachizoona kuti tichiri.
Mumwe mugari vaKing Motsi vanoti vafarira zviri kuita mapurisa zvekushambadzira vachiyeuchidza vagari kuti vasarasikirwe nemidziyo yavo kumatsotsi uye vedzimotokari kuti vasamhanyise motokari zvisiri pamwero.
Ya apa hazvo zvatibatsira kakanyanya. Varasa ndezvanambotaura zvekuti kuba vanhu takasangana machallenges akawanda last year. Kwanza last year kwamusina zvokuyu zvavaita zvekushambadzira. But this was I don't know.
Vakawanda vanoti mapurisa anofanirwa kushanda muvanhu kwete kuwandira mumigwagwa nekukamba. munemwe onyaya mutevedzeri wemutauriri wemapurisa chief inspector ponyati vanoti uwandu hwenjodzi mumigwagwa wanga wakaderera kunyange vanhu vakafa musi wa 24 zvita vakawanda pane vakafa musi uyu gore rapera vanyati vanoti vanhu gumi nevaviri vakafa manheru emusi wa 24 zvita asi gore rapera kwakafa vanhu vanomwe chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chiguriwa
Kanzira Wayward 27 kwa Guju, Alderman Jeffrey Stangemare, vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavanomirira havachada kubhadhara michero kukanzuru nekuti vave nenguva yakareba vasina rubatsiro rwavanowana kubva kukanzuru iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Alderman Tangemare avo vange vari kanzura wenzvimbo iyi vachimirira MDCT kubva muna 2005 vanoti nzvimbo iyi yakatarisana nematambudziko akawanda akaita sekuti migwagwa yave nenguva yakareba isina kugadzirwa izvo zvavekuita kuti vashaye zvokufambisa. Alderman Tangemare vanoti izvi ndizvo zvavekuita kuti vanhu vasade kubhadhara mitero.
Ndo zviri kugozha izvozvo paunenge uchivati mitero vanhu vanoti tobetserwa ne chii chinozotibetsera mari dzedu dzinongonyura dzinongonyangarika.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeGutu kuti ichaita sei nevagari vari kuramba kubhadhara mitero. Alderman Tangemare avo vanove nhengo imwe chete yeMDCT mukanzuru ine makanzuro makumana nemumwe vanoti zvakakosha kuti vanhu vabhadhare mitero sezvo zvikamu makumana kubva muzana zvemari yemitero ichidzorerwa kumaward kuti isimudzire nzvimbo idzi.
Tichivataurira kuti imi mukabhadhara mari dzenyu dzikawanda ndokuti 40% yenyu iwande, but zvinonetsa kuti munhu uchimutaurira izvozvo iye achiziva zvimwe zvaakamboona nezvimwe zvaanoona anenge achingofunga kuti tikurerwa nhema. Saka ivo pachavafutwa nenge vachizokota vachifurira navo futi hapana chinouya.
Vatange Mare vanoti kunyange hazvo pasina rutsigiro rwakanyanya kubva kukanzuru mumabasa ebudiriro, ivo pachavo vachishanda nevamwe kubva kubato ravo vedzisondo nevamwewo vari kuvaka mabhiriji nokuita mamwe mabasa ebudiriro. Mumwe mugari wemuward 27 amai Rejoice Mago vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kuomerwa neupenyu izvo zviri kuvatadzisa kubhadhara mitero yakaita semombe nezvimwe.
Dambudziko randiri kuona nderekuti vanhu havasi kukwanisa kubhadhara mitero nekuti upenyu hwakaoma. Not because they don't want to, but zvinhu zvakatooma, even my fees vabereka kwasa kubhadhara.
Asiwo vamwe vakaita savalast mafratizi vanoti vanotarisira kuti zvinhu zvichanaka sezvo pave nehurumende itsva, asi vanoti pari zvino hapasati pave neshanduko.
Hapana zvati zvataridza kuti pane chachinja kubva pamukuru anga aripo pachiuya umwe mukuru. Chakachinja ndoona mazita nekuti hapana zvati zvachinja zvinotaridza kuti pane kwatiri kuenda.
Makanzuro emaruwa haawani mari semakanzuro emaguta ayo anowana mari nezvinhu zvakaita sekupa vagari mvura, kuvatakurira marara pamwe nekutengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Godwin Mangudya.
Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muchinoi dzakaita zuva rekisimisi rinofadza nezuro sezvo dzakaswera dzichidya tunonaka nekutamba. Aka Chigorewa anotipa nyaya inotevera.
Vana vakawanda vataura neStudio 7 mushure mekupiwa mvumo nemukuru wenzvimbo iyi mufundisi Ashwin Makojo vati nguva yakanaka yavanga vainayo chinogara chiri chiroto kwavari. Vana ava vati nguva dzakawanda upenyu hwavo hunotevedzera zvavanosungirwa kuita zvinosanganisira chikafu chavanofanirwa kudya mangwanani, masikati pamwe nemanheru icho chisingachinji nguva dzakawanda. Mumwe wevana ava Andrew Makochekanwa ati zuva ranhasi rakasiyana nemamwe mazuva sezvo vasingawane zvekudya zvinovakwanira mazuva ose. Makochekanwa anoti vanodya zvekudya zvakanaka kana paine munhu kana kambani inenge yapa chikafu musha unogara nerera uyu.
Saka rakangosiyana nemamwe mazuva nechikafu yacho. Tune kufara ngoma maradio ndi vanhu vachidya mabiscuits madrinks zvakangosiyana siyana. Ndingatonyepa mazuva ese. Unenge utori kutodhonetwa kunenge kwaitwa zvezvinhu kuti uzozwana zvinhu zvakadai izvozvo. Saka kashoma.
Mumwe mwana anogara pamusha wenherera uyu Love Mozuze ati afarira nyama yadya sezvo vasingaidye nguva dzakawanda pamusha wenherera uyu. Love Mo ati vanga vajaira kudya sadza nemakabhiji kana mupunga nemachunks nguva dzakawanda.
Kudya ndokwandonyanya kufarira bosi nemi ndowanza kufarira kudya sere nyanya nyama yacho neiwe. Aiwa zvingodyiwe zvinotodyiwa pachristmas kana panew year kana paitika kana kafunction kamwe kanonakisa but kwete pese zvakona.
Mumwe musikana anogara pamusha uyu Brenda Mukono ati anofara sezvo anga agarisa asati adya nyama. Brenda ati vanongodya nyama chete kana pauya vaenzi.
Achitiko chiri panapa zvinyanyo ndifadza sterengi. Ndikuonenge nekuti tanga tagarisa sterengi singadye nyama saka zvinyanyo ndifadza sterengi. Saka ndingotendenizvo. Hatinyanyi zvedu asi dzimwe nguva todya kana vaenzi kana vauya.
Vamakozvo vati mamwe matambudziko avanosangana nawo anosanganisira kushaya mari yechikoro pamwe nekushaya mapepa akakwana kuti vana vapiwe magwaro ekuzvarwa sezvo vakawanda vavo vanenge vakanhongwa.
Vamwe vana vatinowana kubva kusocial welfare vanongouya vamwe vakajambiwa zvokuti mubereki anenge asingazikani kuti ari kupi. Saka kutsvagwa kwemabirth certificate wavo, we have to go through social welfare kuti vatipama court orders. Saka ifaende kuti izvo ndo dambudziko rimwe ratinowa kuti vana vanenge vasina mapepa akakwana kuti vakwanise kutoreswa mabirth certificate.
Vamakozvo vati zvose zvavari kudya pazoro rekisimusi pamusha unochengeta nherera vakazvipiwa nemumwe murungu anogara kuBritain vaColin Harper vakayamurawo nekuvakisa midhuri yakawanda pamusha uyu. Musha weGood Shepherd unochengeta vana 34 nevana 22 vari vasikana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makatarira kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis vakurudzira nezuro kuti muJerusalema muye norunyararo uye nokunzwanana pachitsuwa cheKorea. Pope Francis vanga vachitaura mumashoko avo ezororo rekisimisi re Urbi et Orbi kana kuti kuguta pamwe nekufara pasi rose vari pafafitera pamuzinda weSt. Peter's Basilica. Mukuru wesangano renhabvu muSomalia reSomali Football Federation SFF vakazivisa kuti vane urongwa hwekuita mitambo yenhabvu nedzimwe nyika kutanga gore rinouya nekuda kwekugadzikana kwava munyika iyi. Yashika nguva ikuti timbonzwa zvirikuitwa nevatereri veStudio 7 panguva ino yezororo rekisimisi negore idzva.
Ndini Jonathan Randa ndogara ku Haboroni. Ndo message anayo kuvana veZimbabwe veshe, ndotenda nevinyararo vamakaita pa kubvisa kwakaitwa mutungamira kanga aripo. Ane ndotendawo vese vakaita zvinhu zvakanaka pamberi pedu. Ndokumbirawo kumhoresa mukoma wangu nemhuri yake kubotswi chinoi. Anonzi Golden Banda nemukadzi wake. Ndokumbirawo kumhoresa masekuru angu kwaGutu. Ndokumbirawo kumhoresawo hama dzangu dzese, ambuya vangu natezvara vangu vari kwaChikwaka. Ndokumbirawo meseji kune mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa. Takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu. Takatarisira kuti tinotarisira chenji, totarisira kuona zvisikosii. Tatisa kuona unyani pa open paper, tatisa kuona makambani makuru emuZimbabwe achivhurwa. Since you once led that intelligent operation emuZimbabwe, so we are looking forward to your intelligence zenyu dzichishanda. Nevana vese veZimbabwe hatikurudzirei tiche zvakamuchi tibatane pamwe chete tigoita chinhu chimwe chete chinobudisa kudza vana vedu mangwana. Amen.
Ya, indotwa Robert Mtadenyika ndogara kubudiro, kubudiropo. Ndokwa ndiri kutaura kunobva pati horidhe yatina ndokurudzira ndekungoti pano tongotanga horidhe mune zvakanaka ihoridhe yekungoti tinotanga nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati mumugwagwa mumukuba kwatiri. Tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukuhamba hwahwa tinge tichingokurudzirana tinge tichimwa zvakanaka. Ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwa chiyadzoko kuti ndichingovaparisa zvekungoti makadii zvenyu muriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndongovafarisa izvo zvakare vari mugwagwa vari kufamba munzendo vari South Africa hama dzangu ndongodzifarisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo kwavo nguva dzinoi.
Ndiri au Mapfumo Sigauke, ndiri kufona ndiri kuLewis Stafford, South Africa. Ndiri kufara neholiday yatiri pairi titakambozorora kuenda kubasa. Ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday. Iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu. Holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara, vachindibikira maresipi avo avanokwanisa, vachindipa masurprises, like tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanofarira. Tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese. Panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuZimbabwe. Ndine group rehama rinonzi Mahuza Sisters. Masista anogara achifara tiri pamwe. Ndinoti Christmas iri peiko ikoko kuZimbabwe, vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro. Ndinotarisira kuti zvicharamba zvienda zvakadaro. Ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha, vananozi, vananozi Lilo, vananotando, vananonweva, vanatula nana sekuru Ivandi ikoko. Ndinoti nakirwai, asi pakunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees, nokuti hatidi kuzoonzwa mafoni calls makutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana. Aiwa, farai, nesu tirikufara, tirangarirani neminyengetero, nesu tinenge tichinamata tichitenda Mwari vatipfumbudze mugore 2017. Tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018. Takatarisira zvidhafu dhafu kuti tichawana mablessings ari kuuya double double. Ndo zvatinotarisira. Aiwa, muve nenguva yakanaka.
Maita zvikuru nekutibata kuno. Nditangai Mapfumo, ndiri kuBotswana kuGaborone. Ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemaZimbabweans nguva yakanaka. Takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka. Tinotenda zvikuru nenguva yose. And all hard working Zimbabweans, wish you the best. Thank you very much. Happy Merry Christmas and Happy New Year. Bye.
Tinokugamuchirai vana vemuno muZimbabwe nenguva ino yeChristmas. Ndoitwa tapiwa makoni ndikutaura nemi ndiri kuAustralia kuPerth. Tingori musizeni yedu yeChristmas tirikufara. Tirikungova nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwaMwari. Tichingotenda Mwari negore ranga tinaro, iro ranga riri gore rakanaka zvikuru. Of course vamwe you might have not had the best year, but tinongotenda Mwari tichiti next year will be a better year. Kunyanya ndichada kungotenda shamwari hama nekutinamatira nekuvava nesu, uyezve tichango encourage vanhu veZimbabwe kuti rambai makashinga nguwa ino ya tiri, nguwa ye Christmas. Zvakawanda zvinoitika, vanofamba mumugwagwa, musanyanye kudhiraivha makamwadoro. But kuva to avoid drink and driving. Chingo kuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai. Rema presence, let the joy iwe ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongo kuencourage I could just look for one. Vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko, mogara moona ukuru hwaMwari. And tango kutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu, anotiitira zvakanaka nguva dzose. Tango kuencourage vana veZimbabwe, uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka, ende richava gore rakanaka, tichingoramba tichiona ukuru hwaMwari mukati medu. So ndinongokuencourajai, tinokutendai nenguva yenyu kutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitirai zvakanaka, ende muropafadzwe, muve neruzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vachitiudza zviri kuitika kwavari panguva ino yezororo rekisimisi negore idzva. Gore rese ra2017 kwakave nomutambo mumwe chete chete muZimbabwe, apo Tinashe Madziwane akapinda munhandare mukutanga kwazvita ndokurova Robert Kachidza wekuMalawi mumutambo weSuper Bantamweight. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vetsiva vakazara kuti tashu mubare netball complex vachiona mutambo waMadziwane naKachidza zvichiratidza nzara yavanayo yekuona vatambi vachikandana zvibhakera. Mumwe mutambi wemuZimbabwe akapinda munhandare ndiCharles Manyuchi, uyo akarwa kaviri gore rino kusanganisira apo akatorerwa bhande rake reWorld Boxing Council naKwadratilo Abzarov wekuUzbekistan. Asi Manyuchi hatorwe sewemuZimbabwe sezvo achirwira mitambo yake yese kuZambia, uko ane chibvumirano neOriental Boxing Promotions, iyo inomurongera mitambo uyezve nekumubhadhara mari yemuhoro. Vamwe vekune dzimwe nyika vanotofunga kuti Manyuchi anobva kuZambia kwete muZimbabwe. Vamwewo varongi vemutambo wetsiva ndivo vari kutorawo vatambi vemuno voenda navo kunze kwenyika, uko vari kurohwa zvisina tsarukano vachipa vatambi veko mukurumbira. Izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwevanoisa mari mumutambo uyu kuti vatambi vemuno vatange varwa pachavo kuti vaende vakagwinya uyezve vaine mongo apo vanonotamba kune dzimwe nyika. Aibhove shasha yeCommonwealth muremu hweflyweight zvenyika Arifonso, uyo aishevedzwa kunzi The Mosquito, anotaura zvaari kuona nezvetsiva muZimbabwe.
Mutambo wedu wetsiva munomu uri pa wadzikira zvisingaiti kuburikidza nekuti hatina sponsorship.
Murongi wemitambo vaStalin Maumau vanoti chiri kunetsa ndechekuti vezvemabhizimisi vari kungotarisa mutambo wenhabvu chete vachisiya mimwe mitambo yakaita setsiva.
Vemabhizimisi vanoda kutsigira mutambo yemutambo yese muno muZimbabwe ngavarege kutarisa vana boxing as inferior to other sporting activities, zvakangofanana.
Mumwe murongi wemitambo vaClive Musonda vanoti dai hurumende yaipindira kubatsira mutambo wetsiva, tsiva yaienda pamusoro-soro pemitambo yese.
Pane Manyuchi vakawanda muno muZimbabwe zvokuti data ndakwanisa kuti data ichikwanisa kubatsirwa nemacorporate negovernment. I think boxing ndakwanisa kutoita kana even number one sport muno muZimbabwe.
Asi aimbove shasha yeZimbabwe muremu weheavyweight nelight heavyweight Arigoma Chiponda anoti chawisira tsiva pasi hutungamiri huripo, achiwedzera iye kuti tsiva iri kutungamirwa nevanhu vasina ruzivo nezvemutambo uyu.
Ngariiswe kubva kumukuru wacho anonge achiziya ari munhu akagoitawo sport boxing.
Izi ziri kutsinirwa namanyuchi oyo anoti varimba hofisi yemutambo wetsiva vave kutora mahofisi aya sebhizimisi rekudzimba dzavo.
Mutambo yemuno muzimbabwe yese iri kudonha pasi. Zvikupa kuti dzike pasi neyekuti nemumwe munhu anoti kana ari muhofisi make anongofunga kuti its a personal office instead yekuti abatsire vanhu vari panze nekuti ndovaakagarira mahofisi imomo.
Asi kune vamwe vanoti tsiva muZimbabwe inokwanisa kudzokera mazuva ekare apo Zimbabwe yaive neshasha nhatu dzemuAfrica: Proud, Kilimanjaro chine mbiri, Langton, Schoolboy Tinago na Styx McLeod. Nemazuva akazotevera apo the Mosquito akatorawo mukombe weCommonwealth kaviri. Izvi vanoti zvinodzoka chete kana pakave neutungamiri unoziva zvemutambo uyu, uyezve pakave nemitambo yakati wandei munyika pagore rega rega. Vamusonda vavimbisa kuti vachaita mitambo yakawanda gore rinouya mushure mekuvimbiswa mari nemwe kambani inoita zvemagetsi pamwe nekuvaka. Asi izvi zvinototendwa chete kana zvichinge zvaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vamwe vanhu voramba kubhadhara michero kukanzuru vachiti kanzuru yeGood Rural haisi kuvaitira mabasa ainotarisirwa kuita nevagari. Nerera dzinochengetwa pamusha weGood Shepherd muChinoi dzakaita zuva rekisimisi rinofadza nezuro sezvo dzakasora dzichidya tinonaka nekutamba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvekare manheru na7 PM. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6 AM na2 PM. Anokoinekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.